Zvekwacha zveBlack Rhinos neCranbourne Bullets zviri kusiyana neHarare zvakananga kumaguta madiki oko zviri kutarisira kuwana vatsigiri vakawanda kudarika vashoma shoma vanga vachiuya kuzoona mitambo yezvikwata izvi muHarare. Black Rhinos yakananga kubhindura kunoshandisa Trojan Stadium panguva iyo Cranbourne Bullets iri kuenda kumarondera uko ichanoshandisa Rudaka Stadium. Zvikwata izvi zviri kutarisira kuwana vatsigiri vakawanda mumaguta aya pane muHarare umo zviri kutorerwa vatsigiri nezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seCapes United neDynamo. Pamusoro peCranbourne Bullets, Black Rhinos, Capes United neDynamos, muHarare mune zvimwe zvikwata zvinoti Harare City, Herentals neYada. Zvekwata zvidiki muHarare zviri kuwana vatsigiri vashoma-shoma vasingakwanise kuzvipa mari yekurarama pese pazvinotamba. Mimwe mitambo yacho iri kuunganidza vateveri venhabvu vasingasvike zana kunyange hazvo mari iri kubhadharwa pamagedhe isina kuwanda. Sachigaro weCranbourne Bullets vaDouglas Gwite vanoti vari kuda kuvaka mhuri yakakura yevateveri vavo kumarondera uko kwave nenguva yakareba kusina nhabvu yepamusorosoro inotambirwa ikoko. Murairidzi wechipembere Herbert Maroa anoti vachaita nepese pavanogona napo kuti vakunde mumitambo yavo kuitira kuti vatore mwoyo yevateveri venhabvu mubhindura. Aka hakasi kekutanga Black Rhinos ichibuda muHarare mushure mekumboshandisa nhandare yerimuka stadium mukadoma makore mashoma apfuura. Maroa anoti kunyange hazvo vasati vaziva kuti mitambo ichatanga rini, gadziriro yavo iri kuenderera mberi vatambi vashanda vari mudzimba dzavo.
Sezvo tisiri kwanisa kusangana nevatambi vedu takavapa mapurogiramu ekuti vaite mumwe nemumwe atraine ari kumba kwake, kare takavakurudzira kuti vakwanise kutraina semapiro atinenge tavaita mapurogiramus. Kana pane vanenge vasina kunzwisisa tovaudza kuti vatifonere tovarayiridza kuti tinofanga ichita sei. Takavapa kuti vatraine mapurogiramu ekuti vatraine katatu pavhiki. Zvinova zuva rechina takavapa purogiramu yainonzi yatinoti fitness test, yekuti mumwe nomumwe anoita fitness test yatinenge tavapa inokwanisa kuitwa nemunhu wese. Then votitumira mashandiro anenge aita maresults ake, toaenzanisa nevamwe vatambi toona kuti panoda kugadziswa ndepapi, panoda kuwedzerwa ndepapi. Zvakare mafitness test yatinoaita takaaita tisati taenda, saka tinenge taakuenzanisa zvaakasiya mamhanyiro aka nematrainer akaita nematrainer aazoita nguva ino ari kumba. Toenzanisa toona kuti ari kuwedzera here kana kuti ari kudzikira, tokwanisa kutaura naye toona kuti vangada kugadziswa ndepapi. Zvakare tinokwanisa kuva semutungamiri wechikwata, ndinokwanisa kuwana dzimwe nguva dzandinovateera mudzimba mavo ndichinoona kuti vari kugara sei, vari kutraina sei, semapira atinoaita papurogiramu toona kuti vari kutraina sei. Toona zvakare kuti vari kudya chikafu chakanaka here, havasi kubuda buda panze here. Zvese izvo toona kuti zvinhu zvava zviri kufamba zvakanaka, kuti havasi kumwa zvinodhaka here zvakaita sana doro nemadrugs. Toona kuti vari kuzvichengetedza zvakanaka here.
Kunyange hazvo mimwe mitambo yakaita secricket, tennis, mijawo yemabhiza, kutwina nekumhanya yakapiwa mukana wekudzoka panguva yecovid-19 lockdown. Nhabvu, tsiva, basketball nemimwewo mitambo haisati yabvumidzwa nehurumende. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti vachitarisa matengerwo akaitwa vatambi nezvikwata, nhabvu yemwaka uno ichanakidza zvikuru.
Kare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti kukwatisa FC Platinum yakabva vatenga international midfielder ukoko 23 years. Dynamos yakabhuilda ana King Nadolo kufrant yaizvati yanga isina vanhu vaigowesa. Goitasa Harare City yakatora part of my experience players from Capes United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha na Denver Mukamba, saka ndikuona kunge kuchange kune makwipi paligi ino yegore rineri.
FC Platinum yekuzvishavane ndiyo ine mukombe weCastle Lager Premier Soccer League uyezve ndiyo yakautora muna 2017 na 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare Ndini Michael Kariatsi.